Congo, Bangwana Chile, that's February 9. Negative church of the Mukumi, name which is 11 months, besides the Marasaka Wanika. Saka Chiku built up for my activity, Mumakauno, Saka Bangwana, Negative Africa Unit Square, she Namas from which it said, and the Kuran Beritiku Vira State, the woman that is Babu Kutla Gone, because Wanga Kuti, it is the Mara. As we can wait for adding of food. I want to lay a man, I push it on a chocolate, like a chicken cooker, a royal man, when we come to the lunch hour, we ask a great day, school say you are from the sea, we must be society, we must be individuals, but that's not the other, my political party, my progressive, no one could go to the charity. Now we are going to
zvicha zvamungati zvichapiwa pamunamato iri tichiona kuti magara munongoita minamato yakadai asi hapasi kunyone kwashanduka
zvichaitika ndezvekuti tichange tichinamata asiwo chaizvo chaizvo tichange tichiratidza kushushikana kuripo pakati pedu nekuda kwekusange hurumende ine chayakagona kuita nekuda kwekutsakatika kwemumwe zvemazimbabweni uyezve tichange tichikurudzira mapurisa edu kuti sekutaurwa kwazvakaitwa nevatongi kuti vasimudzire ndima iyi vaite zvavanofanira kuita kupota vachizivisa nyika uye nemhuri yekwadzamara kuti nyaya iyi vasvika papi nayo.
Maive neurongwa hwekunyorera tsamba kugurukota rezvemitemo uyezve vari mumwe wateedzere vevatungamiri venyika vaEmerson Mnangagwa, masvika papi neurongwa uhu uyezvi zvamaida kukurukura navo?
Nhasi tanga tichokurukura muboard redu rezimbabwe divine destiny tichingobvumirana kuti delegation yacho inenge yakamira sei, saka gwaro racho ravapo rangosara kuti tingorekwe nenzura. Saka tatungamirira chikwata ichocho nevamwe vafundisi vatatu nemumiririri wemhuri yekwana dzamara tinotoenda kunovaona. Ticharonga mangwana kuti tingakwanisa kuronga appointment yacho zvakaita sei.